Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kubvumbi 27, 2023. Makateerera kuStudio 7 nevhenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I continue to maintain my innocence at Iowa. Handina zvandakaita asi zvinhu zvatotarisira nekuti maringe nenyika yedu nemainzirwo anoite zvinhu ndo chaizvo tachitarisira kuti vanogona kudaro kunyange pasina mhosva.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vobatwa nemhosva yekuti vaida kupesvedzera Mhiri Zhonga.
Zvatikunovaka apa isingori nyaya yemareforms base. Inyaya yekuti kana takugavhena tive neushamari nevanhu vatonzwanana navo vari kunzwisisa nyaya yeZimbabwe.
Mutungamiri webato rinopikisa reTriple C vaNelson Chamisa voenda kuSadik neAfrican Union vachiti vapindire pachine nguva kuedza kugadzirisawo matambudziko asangana nenyika.
Handioni pane chikonzero chokuti Chamisa nevanofamba naye vamanye kuSadaki kana kune dzimwe nyika vasina kutaura.
Asi ZANU-PF inoti Triple C inofanira kutanga kutsvaga kuyanana munyika isati yarova bembera kwavakidzani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remagistrate rati nhasi mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakapara mhosva muna 2020 yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine Mhiri Zhonga mukati. VaNgarivhume vachapiwa chirango chavo mangwana. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaNgarivhume vanonzi vakanyura padandemutande ravo reTwitter muna 2020 vachikurudzira veruzhinji kuti vaite Mhiri Zhonga vachiratidzira pamusoro peuori uhwo vaitirwa tekeshera munyika. Mutongi wedare amai Feres Chakanyuka vati kunyange hazvo VaNgarivhume vairamba mhosva iyi, dare raona zviri pachena kuti mashoko avo aikurudzira Mhiri Zhonga zviri pachena. Gweta ravaNgarivhume muzvinapundo Love Momadhuku vanoti dare rasvika pamutongo waro mushure mokuramba umbowo hwavaNgarivhume.
Dare rasvika ipapo nekuti ratanga ratsawirana nezvatanga tichitaura zvekuti Twitter account haisi yavo, uye vestate vanga vasina kunge vakakwanisa kuchegeta kubva kune Twitter kuti vatsaurwe kunzi iTwitter account yavaNgarivhume. Dare razviramba rati aiwa manyepo makazongozvifunga leta izvozvo response iyoyo, but otherwise izvezvi zvivavati vane mhosva, saka mangwana taakuuya kuti tizovada kuvapa mutongo upi.
VaMadhuku vanoti VaNgarivhume vanogona kukandwa mujeri kwemwedzi mitanhatu asi vacharwisa kuti vasaenda kujeri.
Of course vanokwanisa kuendeswa ijere imprisonment even up to 6 months or more, mutemo unotaura zvinokwanisika kuitika izvo, but isusu mangwana tinenge tichiti aiwa hausi nyaya yekuti vaendeswe kujere, inyaya yekuti vanopuwa ino suspended sentence kana kuvongozi vabhadhare fine.
Ivo VaNgarivhume vaudza Studio 7 kuti havana mhosva yakapara asi kuti vari kushungurudzirwa nyaya dzematongerwo enyika.
Twitter account yavari kutaura nezvai inonzi eti Ngarivhume, I never owned such a Twitter account. Saka I continue to maintain my innocence kuti aiwa handina zvandakaita asi zvinhu zvatotarisira nekuti maringe nenyika yedu nemainzirwo anoite zvinhu ndo chaizvo tachitarisira kuti vanogona kudaro kunyange pasina mhosva vokuti une mhosva.
Vamwe vakasungwa vachipomerwa mhosva imwe chete vanosanganisira mutori wenhau Hopo Chingono, mumiriri weZengeza West muparamende vari nhengo yeTriple C, vaJob Scala pamwe nemunyori wemabhuku ane mukurumbira pasi rose CC Dangarembwa. Chingono akawanikwa asina mhosva panyaya iyi asi Dangarembwa akabatwa nemhosva akabhadhariswa faindi. Mune imwewo nyaya, Mukuru wekambani ya Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe, uye vaimbove mumiririwe Kutu West mparamende vatonga imzenda, vakashaya nezuro maneru munjozi ya mumugwagwa mumushawe Borodel. Hanzvadzi ya vamuzenda avakambo vemutevedzeri wekurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu, Senator Tsitsi Muzenda, vaudza Studio 7 kuti vamuzenda vakashaya nezuro maneru vave kutosvika kumba kwavo.
Kanda ngozvati vakati vakutoda kusvika kumba ndobva vaita apes vangotofira ipapo.
Vamuzenda vasiya mudzimai nevana vaviri. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kumhuri yekwamuzenda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kuita rwendo rwekunosangana nevatungamiri venyika dziri mugungano rekuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe neAfrican Union nechinangwa chekuedza kuti masangano aya abatsire mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika pamberi pesarudzo dzegore rino. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachamisa vananzi vakatarisirwa kutungamira chikwata chebato ravo mumazuva mashomo ari kutevera chichanosangana neutungamiriri weSADC pamwe neAfrican Union vachitsvaga nzira dzekuti masangano aya angabatsira sei kugadzirisa zviri kunetsa munyika pamberi pesarudzo. Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, mutevedzeri wemutauro weCCC vaGift Ostalos Siziva vati nyaya dzavachasimudza kuSADC neAU dzinosanganisira kusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi zvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzinobata nyaya dzesarudzo.
Tine nyika dzakati komberedza vana South Africa, vana Botswana nedzimwe nyika, vana Angola, hama dzedu kuti vanzwise, vana Kenya, my important capitals. So tichange tine unzvanyi hwevanhu vari kunzwisisa, vanhu vari kunzwisisa nyaya yeinternational relations, vanhu vari kunzwisisa kukosha kweukama hwedu nedzimwe nyika. Zvatiri kunovaka apa haisingori nyaya yemareforms base, inyaya yekuti kana taakugavhena tive neushamari nevanhu vatonzwanana navo vari kunzwisisa nyaya yeZimbabwe, nekuti Zimbabwe inofanira kudzoka into the committee of nations.
Asi vanokokera nhengo dzezanupf muparamende vapupura itogarepi vati vachamisa nebato ravo havafaniri kuita bembera vachienda kunze kwenyika vasina kutsvaga nzira dzekugadzirisa zvavanoti zviri kunetsa vari muno munyika.
Itsika yavo yokuti kana kune zviri kuitika munyika kana maevents angava neinternational test akanga ari muno muZimbabwe, vanomhanya mhanya nokutaura zvinosvibisa zita renyika. Handioni pane chikonzero chokuti Chamisa nevanofamba naye vamanye kuSADC kana kune dzimwe nyika vasina kutaura kana kusumudza nyaya dzavanoti dzinovanetsa muParliament of Zimbabwe. Munova imo munotaurwa zvose navamiriri vevanhu vemuno muZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vati rwendo urwu rwakakosha zvikuru sezvo bato reZANUPF richipomerwa mhirizhonga kunyanya munguva yedzisarudzo.
Political terrain yemuno muZimbabwe munhu wese anoiziva kuti kana kusina maexternal observers or kusina anything pushing inoitwa neAU and African Union tinogona kuona zvimwe zvinhu. Saka vanhu vanoda kuona opposition or vatungamiriri vavo vachiita something. Saka diplomatic offensive is one of the somethings that ziri kutarisirwa nevanhu.
Vane ruzivo nezverwendo rwavachamisa nechikwata chavo vanoti dzimwe nyaya dzichasimudzirwa pamisangano yavachaita nevatungamiri vemuSADC neAU dzinosanganisira kurambidzwa kwemisangano yebato ravo uori pamwe nekushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa mumiriri weZengeza West muParamende vaJob Scala avo vave kuda kusvitsa gore vari mujeri vachipomerwa nyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika. Vatogarepi vati nyaya yavaScala inyaya isingafaniri kupindirwa nemamwe mapandiko ehurumende sezvo vachiti vematare vanoshanda vakazvimirira.
Isu sehurumende yeZimbabwe tinoziva separation of power. Judiciary inoita basa rayo. Scala ngaapedzerane namatare.
Vasiziva vatiwo dzimwe nhengo dzebato ravo dzakadomwa mazita adzo pakati pevachazokwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dziri kuuya dziri kushungurudzwa nevari kufungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF.
Ndosaka takazoti aiwaka zvingaita here kuti makandidati ari happy neprocess, macitizen ari happy neprocess, asi kuoneka vakomana matsotsi vanenge vane masuti eblack vakapfeka mangirano neblack vachiti tipe list kolisi munda kurishandisei.
Bato re-CCC riri kuchema-chema kuti harina kupiwa gwaro revavhoti kunyange sarudzo dzave kusvika pedyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nemamwe makambani ehurumende mashoma nenyika yeAmerica nedzimwe dzekumawirira hazvirambidzi mabhizimusi kana makambani enyika iyi kuti asime mari muZimbabwe. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 kuZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF mumbulawayo, mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe amai Meg Riggs vanoti nyika yavo inofara kuti yakwanisa kudzoka kuzoratidza kudyidzana kwayo neZimbabwe pagungano iri mushure mekumbomira kuita izvi kwemakore anechitsama. Vanotiwo pane boka rakaparurwa munguva pfupi yapfuura reUnited States Chamber of Commerce rinobatsira makambani nemabhizimisi enyika mbiri idzi kuwana mikana yekuita mabhizimisi.
A lot of people know PEPFAR, they know where they get their ARVs, they know they've got tested, but they've forgotten that PEPFAR is the United States government. And so this year our booth is really celebrating 20 years of success in fighting HIV/AIDS, working with girls to make sure their dreams come true.
Vachipindura mubvunzo wekuti vanoti kudii pamusoro pemashoko hurumende ekuti zvirango zviri kukanganisa upfumi hweZimbabwe, amai Riggs vati hazvisi zvirango asi hori hunokanganisa upfumi hweZimbabwe, vakati makambani ekuAmerica akawanda anoda uye anobvumidzwa kusima mari muno. Asi vatiwo America ine mitemo yakajeka inorambidza makambani enyika iyi kusa bhizimisi rine zvehori mukati.
If Zimbabwe tackled its corruption problem, American companies would come. American companies are interested. They want to know that they can do business fair, with integrity, and for everyone.
Asi vachipindura, mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vati zvirango zvauraya nyika. Asi mumwe wevatauriri webato rinopikisa reCCC vaFelix Mafa vane maonero akasiyana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru vehurumende vanogara vachichema nerekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica nedzimwe nyika dzekumadokero zviri kuvhiringidza nyika. Asi mumashoko avo vachivhura zviri pamutemo musangano weInternational Business Conference paZITF nezuro, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakati kushanda kwemakambani emunyika kuri kuramba kuchikura uye vekunze vari kusima mari muno vari kuwedzera, vachiti izvi zvinoratidza kuti chinangwa chehurumende chekuvaka ukama nenyika dzepasi rose chiri kubudirira. Vakatiwo sezvinogaro taurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, Zimbabwe yakavhura maoko ayo kutambira vemabhizimisi vekunze vanoda kusima mari munyika. Vachiwenga vakati zvakakosha kuti vemabhizimisi nemakambani vaite mabasa avo nenzira dzakanaka vasingaite huori.
The President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, has declared zero tolerance to corruption. Therefore, do not be found on the wrong side of the law.
Mumiriri wenyika dzemubatanidzwa weEuropean Union vaJobst von Kirkman, avo vakataurawo pamusangano uyu, vakati pane mukana mukuru wekuvandudza kutengeserana kwemakambani nemabhizimisi emuZimbabwe neemuEU. EU iri kuratidzira kekutanga segungano kuZITF sezvo makore adarika nyika dziri mugungano iri dzairatidzira dzakazvimirira. Asi vakatiwo kune vakawanda vekunyika dzekumadokero vanoona Zimbabwe isina chimiro chakanaka.
Companies in Europe, I must say there's a negative perception about Zimbabwe. And I think it is important to work on it.
Gungano reZITF rakatanga nemusi wechipiri uye mambo muSwati vechitatu venyika yeEswatini ndivo vachavhura gungano regore rino zviri pamutemo mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vanoti zvisara zveZimbabwe 41 kana kuti 47 zvakatengerwa matikiti endege kubva kuSaudi Arabia mushure mekutiza hondo kuSudan zviri kutarisirwa munyika mangwana. Hondo yemuSudan iyi inonzi yauraya vanhu vanoda kusvika 500 uye vakawanda vakuvara. Mauto ari kutungamira nyika iyi ari kurwisana zvakasimba nechimwe chikwata chakavapandukira cheRapid Support Forces. Vose vari kurwisana ava vari kuramba kutambira kurudziro yekuti vambokanda zvombo pasi. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamugejo.
Masikati akanaka vaZulu. Tiri kutarisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvazviri kuSudani. Zvatikabudisa kuSudani kune hondo tikavaendesa kuSaudi Arabia. Vachasvika kuno kuZimbabwe, takavatengera matiketsi okuti vasvike kuno kuZimbabwe mangwana. So gurupu rokutanga richasvika kuZimbabwe mangwana.
Saka mungaziva kuti chimwe chikwata chasara kuSaudi Arabia ichi chinosvikawo kumusha rini.
Vakasara vari kutengerwa matickets. Matickets endege. Gurupu redu rine vanhu vakawanda vakawanda zvokuti hatikwanisi kuwana matickets ese nguva imwe chete. So hatingati pane vakasara vanhu vese takavabudisa tikavaendisa kupi kuSaudi Arabia. So pane avo vanenge vasati matickets tinongoti matickets atawana totengera vanhu tichiramba tichidaro tichidaro.
Asi pane vamwe vakasarawo here ikoku Sudan kwacho uye ivavo vangabatsirwa sei?
Yes, pane kwasange pane umwe wakasara wati atisingazivivo. Haikandisei kuti hapana vakasara, pane vakasara kana kuti kudini. Asi vanhu vese vataiziva takavabudisa.
Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vakuru vanoona nezveutano muguta reHarare vanoti pavanhu gumi nevaviri vanofungirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera nezuro munyika, gumi nevatatu vacho ndeve muHarare mumashure mumusha wevazhinji weBudiriro. Nekudaro baziri riri kuyambira vanhu kuti vagare vakangwarira. Vanhu gumi nevana vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi munyika kubva zvachatanga kupararira kuchegutu muna kukadzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kumusangano wakokerwa nevaturi venhau vanonyora nhau dzine chekuita nezveutano vanoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuro yeHarare, Dr. Michael Vere vati vanhu vatatu vakatobatwa necholera.
Macases cholera aya ese ari 11 akabva muBudiriro 1 area and zvatakaona ndezvekuti vazhinji vacho ava vanoshandisa a well iri pa one of dzimba dzevanhu ivava.
Vavhere vati vakatovharisa tsime iri uye vari kupa vanhu vemunharaunda iyi mvura pamwe nemishonga yekuchenesawo mvura.
Tinoda kuti vanhu vaende pamakliniki iri pepedyo kana vachiita manyoka. Munhu wese anenge aita manyoka ngaende pakliniki iri pedyo. Chese chinonzi manyoka muHarare kana mumashure ane manyoka atibhadharisi. Munhu anongoenda pakliniki ari pedyo unorapwa mahara.
Vatiwo kurwisa chirwere chemanyoka, kanzuro inofanirwa kugadzirisa dambudziko remvura nekupfachuka kwepombi dzinotakura siweji. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vati kolera chirwere chinokonzerwa netsvina.
Saka mukaona vanhu vachirwara kolera zvinoreva kuti mvura yavari kunwa iri contaminated, yakasvibiswa netsvina, uyezve maoko avo haasi kugezwa zvakakwana kana vachinge vabva kutoireti kana kunge vachinge vamhorosa vamwe vanhu vane utachiona mumaoko avo. Tinotokurudzira hurumende kuti ngaiwedzere utsanana mumadhorobha medu, ngavasupply mvura yakachena kumacitizen yakarapiwa nemishonga isina zvirwere. Ngavameke sure kuti izvo hapana sipeji inoitika. Nyaya iyaya yekuti izvo pombi dzetsvina dzinopesana nepombi dzemvura, idzo dzakaboka boka tsvina yeve ichiibvi inza ichipinda mupombi dzemvura.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati havaoni Harare ichikwanisa kuzadzikisa donzvo rekupedza kolera panosvika 2028 sezviri kutaurwa nehurumende.
Matambudziko akawanikwa mugore ra2008 na2009 pakafa vagari vanokwana 4027. Zvinhu zvaifanirwa kugadziriswa hazvina kugadziriswa, zvakafanana ne mapombi ari pasi apa anofambisa masuwa neanofambisa mvura.
Vashumba vakurudzirawo kuti vashandi vezveutano vadzidzisewo veruzhinji matanha avangatora kudzivirirawo chirwere ichi.
Nzvimbo dzinogara veruzhinji hakuna mashoko, hakuna information iri kutenderera kuti vanhu vanyatsozive zvavangaite.
Mumwe mugari weMuHarare vaLancelot Tsikirai vati kanzuro yeHarare inofanirwa kuwanisa vagari mvura yakachena.
Tanga takuona mvura ya
kungoenda pese pese dzoka usiku ufuma kwaedza isi siku saka zvinoita kuti vanoteka mvura kuzvirwizi zvinoverera ikoko mvura yaichagadziriswa ichabhorisi yaungoshandiswa.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuna meya weguta reHarare vaJacob Mafume sezvo nharembozha yavo yanga ichingorira isingadairwi. Ongororo yakabudiswa nebazi rezveutano nezuro inoratidza kuti kusvika pari zvino vanhu mazana mashanu nemakumashanu nevashanu kana kuti 555 ndivo vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chekorera asi pavanhu ava zana negumi nevashanu 115 vakaongororwa vakatobatwa chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Jerry Springer anozivikanwa pasi rose nechirongwa chake chaaiita paterevhizheni chinonzi Jerry Springer Show, paiuya vanhu vachiongororwa kuti ndivo vana baba vevana here kana kuti kwete, uye pachiuya vamwe vaiita gumbo mumba gumbo panze ashaya. Angava nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe ekuberekwa. Anonzi afira kuChicago muAmerica mushure mekurwara kwenguva pfupi. Mumwe mukuru wekereke yekuKenya anozviti mufundisi Ezekiel Ombok Odero asungwa nhasi achipomerwa mhosva yekupa kuti vatendi vekereke yake vakawanda vafe. Zvinonzi mitumbi yevatendi vake yanga iva nemazuva ichingotorwa pakereke yake nevemamochari. Asi nyaya iyi inonzi yakasiyana neyemumwe anozviti mufundisi Paul McKenzie anonzi akaita kuti vanhu makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 98 vatsanye kusvika vafa achiti vaizoenda kudenga voona Jesu. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe nevamwe vanoongorora magariro evanhu vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu zvinotengeswa nemari yemunyika nezvikamu zvakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100% uko kuri kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika kunogona kukonzeresa kusagadzikana munyika. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevatengi reNational Consumer Rights Association rinoti kukwira kwemitengo yezvinhu uku zvikuru zvekudya kwasiya vanhu vakawanda vachitatarika kuwana chekuisa patafura. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo vashandi vakawanda munyika vari kuti vari kutambiriswa mihoro yavo madhora emunyika aivanoti haasisina chaanotenga. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo zvakare vezvitoro vari kunzi vari kukwidza mitengo vachitarisa kuti musika mutema unenge uchitengesawo zvakadii dhora rekuAmerica. Kukwira kwemitengo yezvinhu uku kunonzi kwakakonzera mhirizhonga munyika dzakawanda mumakore adarika, dzimwe nguva zvichisvitsa pakubviswa kwedzihurumende pazvigaro. Asi hurumende pamwe nebato riri kutonga reZANU-PF vanoti kusagadzikana kwedhora remunyika nekukwira kwemitengo yezvinhu uku zvinhu zvinopfuura munguva pfupi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe pamwe nenhengo yeZANU-PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nekukwira kwemitengo yezvinhu uku.
Mari yakafanana nechitubha chechirezo tinoredza hove. Chitubha chinosara chiri pamusoro. Kana hove ikabakiwa kana kuti ikanorya hwemisi munoona chitubha chichinyura. Saka mari chituba chovumirwe nyika. Mukaona yakuita saizvozvo, tikatarisa zvidhora kana kuti American dollar, zvinotaridza kuti upfumi hwenyika hwasvika pakaitisisa. Saka unenge watova mucherechedzo wechinhu chitsvuku kuti zvashata. Ndosaka maona kupinyuka kwaitika. Zvinotaura kuti zvinhu zviri muzvitoro zvinokwira mutengo nokuda kwokuti zvinenge zvazvishoma. Vanozvida vawanda.
Tinzwe kuna vamandaza vamandaza vanhu vari kuchema zvimwe chete nezviri kutaurwa naDr. Zembe. Munoti
ichokwadi kuti mitengo yezvinhu yakwira, asi haina kukwira nemakwiriro ari kutaurwa nevazhinji. Mitengo inotarisirwa kunge ichikwira nekutiwo tikatarisa paauction panotengeswa maUnited States dollars. Value yedollar kana kuti mutengo wakutengwa nawo dollar wakwirawo. Saka zvaakuchireva kuti izvo muzvitoro medu muri makachadzwa Zimbabwean dollar pane maadjustments ari kuitwa mumaprice iwayo. Asi takangodaro zvakare, tine maspeculators vakawanda vari pamusika wevatema uyu yatinoti parallel market. Ivavo ndo vari kukwidza mitengo zvisakarurama sekunzwa kwatiri kuita kune vari kutenga mari dzachona pamusika iyoyo. Saka idanho nechallenji yekupiwa kuhurumende nevanotiona nemamiriro emari nekutengeswa kwezvinhu kuti vakwanise kuregulata mitengo iyoyo.
Dr. Zembe, kune vamwe vari kuti ndoo mviromviro dzekuzoti vanhu vange vachiratidzira zvinozopedzisira zvaita kuti nyika isagadzikana. Munoti nevanomaonero iwe?
Izvo ndoo zviri kutoitika, izvozvo hazvikoni. Uye ndandida kuti ndiudze kuti zvose zvekutaurwa navamandaza ingavafungwa dzavo zvekutaurira hurumende zvaitodai vamuturinyuve gurukota rezvemari nevamwe vavendasi vana Dr. Sekaindenza kuti vange vari padare rimwe ndo vangatitaurira zvinhu zvinoenderana nedambudziko ratarisana navanhu. Vanhu vanenge vaine shoko chatanga kutambudzika kwavanhu. Kugadzikana kwezvinhu kana kwemitengo kunobva muvanhu. Vanhu vachiwana mabasa vachishanda. Saka zvose zvatakuona izvi zvinoguma zvasvika pakuti vanhu vosumuka vachitaridzira kuti zvakati shoko richitaurwariri ravanhu. Hazvikoni, ndokwazviri kutoenda.
Vamandaza, munoti nevane maonero ekuti zvinhu zvakasagadzirisika nekukasika zvinopedzisira zvasvitsa pakuti vanhu vanga vachizosimuka vachiratidzira?
Aiwa, ayo maonero evazhinji kana kuti maonero evari kuona maonero iwe. Isu sevanhu veZimbabwe uyezve sebato riri kutungamirira, haisi shuwo yedu yekuti vanhu vaende mumastreets vademonstrate nekuda kwemaprices. Saka kune vaya vari kungangotaro vari kukurudzirwa kunzi vange vachinodemonstrata, kurudziro yedu kwavari ndeyekuti aiwa, hurumende yedu iri kutarisa, iri kuongorora zvese, iine shure yekuti mwana wese weZimbabwe akwanise kuwana chaanoda nemutengo wakanaka.
Dr. Zembe, pane vamwewo vane maonero yekuti iyo nyaya yekukwidzwa kwemitengo nezvimwe zvakadaro zvakanangana neregime change. Munoti iwo?
Uko kwakungotsvaga utano mugate, hakuna zvinhu zvakadero, hakuna munhu unenge aine bhizinesi ungamboita zvinhu zvakadero.
Vamandaza, munoti?
Isu maonero edu ndeyekuti kana varipo vari kudaro tinokurudzira kuti vasadaro, nekuti nyika inofanirwa kugara yakagadzikana. Nyika kana paine chavaona chisiri kufamba zvakanaka chinotaurirana. Zvemhirizhonga nedzimwe nzira dzokutaridzira nadzo vakuru venyika vari kugara vachitaura kuti hadzidiwe.
Manga makateerera kunhengo yezano PF vaKennedy Mandaza. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM, apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo, vanopikisa vachiti vari kushungurudzwa asi hurumende ichiti kungotaura. Tine hurukuro mumastudio edu zvakare naAmai Comfort Dondo, vanotungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu rePumulani Foundation. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vobatwa nemhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina ntungamiri Nkomo.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.